utachiona hwemhando yevirus hwagara hunoshanduka shanduka mumamiriro ahunenge hwakaita. Muchaona kuti takagara tichizvitaura, zvinogara zvichitaurwa nana mazvikokota kuti virus haingomiri chiri chii, utachiona hwakangoita sezvahwakaita. Hunoti ukati gare gare hoshanduka.
Munoorerei apa mungatsanangura?
COVID takatoiona COVID-19 iyoyi, kuti chatiri kuti COVID-19 chivhairasi ichochi chiri kuuya chine mhando dzakasiyana dzakasiyana siyana. Ndo saka muchiona kuti kubva kokutanga uchinzi variendi yauya, yambonzi Beta, yambonzi Delta, yambonzi Omicron, zvichiinda saizvozvo. Uye kuti uturu hwacho hunenge huchisiyana siyana nezvazvinenge zvichikonzeresa. Saka iko zvino izvi muri kutaura kuti kwakuuya Omicron subvariant inonzi Stilt, iripo inenge ichiuya, vanhu vanopa mazita. Asi chikuru chinongovapo ndechekuti pakupedzisira tiri kuona kuti gurupu irori remavariant iwaya eCovid-19 hunongobata huchinyanya kungonoratidza mhando imwe chete yezvazvingakonzera pakurwara kwemunhu.
Ndezvipi zvimungapa muenzaniso?
Zvio zvinoratidza kachikosoro, zvinenge flu, zvichienda zvakadaro kuti munhu anofemereka, umwe anzwa musoro, anzwa kupisa muviri, zvose izvozvo zvinhu zvinongotarisirwa kuti zvinenge zvichiitika pamuviri wemunhu kana akabatwa nyangwe nesubvariant iyoyo still dziri kuuya iyoyo. Chii chatingataurira vanhu kuti vaite? Ngatisavarayirwa.
Asika dzimwe nyanzvi dziri kuti huturu hwecovid hunenge huri kuita huchiderera tichitarisa mhando ikoke Omicron still that. Asika dzimwe nyanzvi dziri kuti ukasha kana kuti huturu hwecovid-19 huri kuita huchishaya simba kana kuti huchiderera, Dr. Maida?
Nyangwe huturu hwecovid-19 huchiita sehwaakuderera huchiderera huchiderera saizvozvo, asi tichinayo. Saka zvakakosha kuti munhu umwe noumwe sedunga munhu azvitarisira achiona kuti kana paya pakavharika kana pakaungana pagungano rine vanhu, kana mungava matingafamba mudzimotikari, mabhazi, makombi, kana marumu asina mhepo yakanaka, kana pagungano, regai ndipfeke masiki yangu, regai ndikwanise kugeza maoko angu nemvura nesipo kana kusanitaiza maoko, ngandimirewo kana kugara, kana zvichikwanisika pakarauka, pokutiwo handina kunyanya kutsinana kana kumanikidza navamwe kuti ndigofema mweya uya ungava unobuda mava mune umwe munhu. Saka zvakakosha izvozvo kuti munhu azive kuti COVID ichiripo. Zviya zvinokurudzirwa kudzivirira zvinongoramba zvichikurudzirwa. Uyewo chakakosha ndechekuti tizive kuti nyaya yekubayiwa nhomba yevaccination ndo yaakuita kuti nyangwe nedzimwe nyika dziite sedzinosunungura zvigazviya zvavanenge vakaisa panyaya yekudzivirirwa kwecovid.